kwenye kutiru president wendu wa Monzora wa shiwa zuyo za kari mutunga miru wendu ya lines ya kanyoru wa patipumbira mchakaifu wa mswa 7 August muna 2017 waita msangano ni watu liwe nao wa chuyipa kushambaza ni kutawula kute anuzu wa kashatu kabineti minister mkabineti yao ndiani
saka ndawa nani wa doma na wa Monzora kuwe makurukota
makurukota saruzi kwa na wa Monzora wano sanganisa senta mugi mkumichi wa lomadu wa national chairman wedu wa ituwa minister of defense and war veterans affairs kwa waifo wana busuku jamasara kwa waifo maimpariwa tezuwini kutakawanda asiguwezi kwa mwachita wana shaka pa 26 vani yuwa waifo kuburikiza ni kutivani zoro ndi msanganu vani supiri zi mkabi na wakambosia mkabi ni tiechi ngeni yu vani yuwa wani zuru nguwa za wainazo za waifo imumu ane wakasa kutu mwaisile mazita asi mshawa wana ni mbaba sara wani kwa jita mparlament mchango zirungu wa chitaura ni kuti wani wali child intensity pa chirungu
seri wa Monzora watora dano yuru wali rekuumba dare ya makurukota iyo wasiri muuru mende
mkoma junga ndo mga mga za kuti pasi gare izu suno itwa mwenye kasesa zine demokrasi mne utungi wejikiriri kuti opposition inwe ita mashadu cabinet ministers mashadu cabinet ministers basara hao ndire kuti maite checkmate pa chirungu ma cabinet ministers ehurumende inenge ichitonga vachipanudzi maalternative policies ekuti vanhu vaone kuti iri bato iri riri kupikisa ibato riri serious nenyaya dzemazvematumirwo enyika nenyaya dzekuchinja upfumi hwenyika nenyaya dzekutungamirira nyika kuti hatisipo pamahumbwe nekuti isu tinotora kuti chigaro chachina seopposition hachisi chimahumbwe budi hachisi chekutamba saka vamonzora vatora danho iri nekuda kwekuti vaona kuti no kubvira kwavakapinda vanga vachikukonsulta kuti who is the best person anokwanisa kuita minister weenergy anokwanisa minister wefinance anokwanisa kuita minister wesport minister weyouth vese vamaona kuti mimi wanyatsodzamisa pfungwa dzavo vakaona kuti mwana wapresident wedu wekutanga wamugenzangirai anova vincent aitwa minister weyouth sports arts and culture zvinezvo zvoda udzamu
sei zvaakatora nguva yakareba kudai kuti vamonzora vanga vachiumba dare remakurukota iri
ndinga kubvira pakapinda vamonzora vachiiswa pacongress musi 27 December vanga vasina kubvira vaisa shadow cabinet iyi nekuti vanga vachiri pakati pekufunga pakati pekubvunza nekuti mudemokrasi hamuna humbimbi ndoga unotobvunza kubva kune vatungamiri vese kumaprovince vanokuteedzera vaunoteerera vanokutaurira kusanganisa nesu kuti anokwanisa kuita pandiani
saka ibasa ripi rinenge richizoitwa nedare remakurukota iroyi
ndomuka munoziva ino kuti ni mabazi ehurumende anoti parliament ogo abva azotizwa executive executive ndinenge ni cabinet but munoziva ino kuti mdc ine maparliamentaries arimo mdc basa rai rainoita ndirekuita checkmate mune zvirongwa zvinenge zvatarwa nehurumende hatipo kungoshora tichingotuka pasina chatinokwanisa kuti tinokwanisa kuitawo izvi saka basa remaminisi emashadow cabinet ministers edu ndiri kutaura kuti apa pamatadza kuita chakati isi tinokuita zvakati nekuti tirikupa ine alternative pachimurudza ine alternative kana matadza izvi isu tiripo kuti tiendere mberi neprogramu yehurumende nekuti hurumende haizi zvanhu asi hurumende vana vezimbabwe saka taakuita pazvirongwa tiita kuti aiwa kanhai varume imi makamboitawo penyu isu taakuitawo pedu in the same process tiita kuti tinge tichizvishambadza hatiringoshora zano kuti yatadza tisina alternative kutokwanisa kuita zvakati kune vana vezimbabwe nekuti nyaya yekutonga nyika nyaya yekutungamirira nyika nyaya yemaprograms ehurumende haasi mahumbwe tikutaura nezveeducation kuvako kwemigwagwa kwemabhiriji kwemadhemu kwezvikoro tikutaura nyaya yeikonomi yenyika kuti vana vanofanira kuenda kumabasa saka isi tikutaura kuti kana tamo muparlament tine mashadow cabinet ministers ndo vanenge vachiita inini satapewa mashakada ndinokwanisa kutora mari yakati kutax ndinokwanisa kuendesa kuindastry yakati kutiimuke ndinokwanisa kuendesa kumarodzi ndinokwanisa kuendesa kumabridge tinakuti bridge yekwachenda mbuyari wakwe tinakuti bridge yekunotitori wakwe tinakuti bridge yekupumbura newakwe ndo basa rinenge riri remaministers edu saka handi kuita nhando kwaitwa nevamonzora asi mahumbwe asi we are very serious panyaya yekutungamirira nyika we are very serious nemagovernment programs hatingoshora nezvekuti hatangoshora kuti havagoni isi tisina chatinokwanisa kuendesa kumberi kwevana vezimbabwe.